mumwe mugari wemuapu wef amai Teresa Kamoto avanogara kuoverspill vanoti kunyange hazvo vachifadzwa nekuti ndiwo muridzi wemba izvo zvavaishuwira kwemakore akawanda vanoti vashushikana nekutadza kuvandudzwa kwenzvimbo iyi amai Kamoto vanoti nekuda kwokuti vanhu vanongovaka pamadiro zvimbuzi nemigodhi inocherwa mvura hazvina kurongeka
ndine gomba riri papa retoileti rakatocherwa iri ndire toileti reuye ari kukugumi saka toona sokuti zvinhu zvacho hazvizodi hazvizofambidzana tsinga dzetoileti nemvura kuti zvizova zvinosangana tinokwanisa kuzoita kuzoafektwa nekorera saka tandichikumbirisa kuti dai tatanga taisirwa kuti mapaipi tiwanewo kuti mvura matoireti edu oendawo kwakanakawo kusaidhiwo rimwe chetewo zviri zvakadi zvakachengetedzekawo utsanana kuitira vana
mumwe mugari zvakare vagejo mucheriwa vanoti nzvimbo dzavo dziri kuramba dzichingodimburwa dzichiita diki vamucheriwa vanoti nzvimbo dzavakapiwa dzaadiki zvikuru zvekuti hadzikwani kuvakaimba kuisa chimbuzi pamwe nemugodhi wemvura vakati vava kutyira kuti mvura dzavanonwa dzinogona kuva dzichisangana nemvura dzinobva muzvimbuzi
tine matenda takapuwa ma10x20 hapagoni kuisika toileti nemugodhi wemvura typhoid inouya korera inouya kudzinofamba sei
mumwe mugari wenzvimbo iyi amai Emma Muronzi vanoti nekuda kwekuti local body yeepworth haitombofambi ichitarisa kuti zvimbuzi nemigodhi zviri kuvakwa nenzira kwayo here vava kutyira zvirwere zvakadai setyphoid necholera zvinogona kutanga munzvimbo dzisina mvura yemupombi
isusu takuda kuti tichiisirwawo matepi emvura nekuti korera typhoid chaiyo ichaita kuti abreakdown muepworth zvinezvi tikanyatsotarisa ka mugodhi chaiwo chaiwo uri kuiswa paside petoileti matoileti chaiwo ari kuiswa pamusiwo pemba pekuti ndichibuda ndiri kubuda ndiri kusungopinda mutoileti wemunhu saka tichazove vanhu vakaita sei magariro akaita saiwayo
nhengo yeapworth residence development association vajames foyer vanoti vanhu vari kupiwa nzvimbo dzekugara vakawandisa izvo zvoita kuti vanhu vagare vakamanikidzana
tambudziko atiri kusangana navo sevagari vemuapworth ndeyekuti kanzuru haisi kuita zvinhu zviri mugwara rakanaka pakuita regularization kwairi kuita instead yekupa vanhu vakazvigarira panzvimbo dzavo nzvimbo dzavo iri kunotorana nevamwe vanhu vasingatozikanwa kuti vari kubva kupi panongosvika vanhu onzi raiti tapega panapa 200x10 square meters imimi migodhi yenyu inenge iri nechepapa pedyo pedyo avo vari kusvika vari kubva vasvika vanochera toilet just next tumugodhi unowanikwa mvura nevanhu vekunwa
kunyange hazvo studio 7 yatadza kubata veapworth local board mukuru weharare residence trust vaprecious shumba vanoti matambudziko ari kuapworth anobudisa pachena kutadza kwehurumende kuisa urongwa hwakazara hwemadhorobha
hurumende yedu yezimbabwe yaifanirwa kuti panguva yayakapa status yeillegal settlement yeapworth status yekunzi yawe local board yaifanirwa kunge yakaisa pasi urongwa hwakazara hwekuronga muchave nemigwagwa mekuronga muchagarwa nevanhu muchafamba nepombi dzemvura kwete zvawakaita zvekuti wanoitora senzira yekutsvaga wanovavhotera mumasarudzo
Apworth musha uri makiromita 12 kubva muHarare uye uri pasi peapworth local board iro rakaumbwa muna 1986 uye richishanda riri pasi pebazi rezvematunhu nzvimbo dzakawanda dzemusha uyu hadzina mvura yemupombi magetsi uye vanhu vakawanda havana mabasa ndakamirira studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa.